manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report ndonyaya iripo iyoyo
nyanzvi mune zvemutemo muchinafundo Love More Madhuku vojekesa pamusoro penyaya yedelimitation report iyo yatsviridza munyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanosangana nemukuru wesangano reiom vachironga hwaro hwekubatsira zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvinoda kudzoka kumusha vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka panguva iyo yepremier soccer league vakanyarara kuti makwikwi aya anosimuka riini iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro vezimbabwe electoral commission justice priscilla chigumba asi kunyange hazvo justice chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rokupedzisira kana kuti final report vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report hatina kukwanisa kubata mutauriri wezimbabwe electoral commission vajasper mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile sly gwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato renca muzvinafundo Love More Madhuku vanoti kunze chete kwekunge zeki najustice chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika hapana mutemo unomanikidza vamunangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika ngatinzwei vachitsanangura
patakamira izvezvizvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati taakuziva sevanhu vezimbabwe chinhu ichocho ndechekuti report yakapiwa president iya yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report ichokwadi here kuti vakapiwa final report ndonyaya iripo iyoyo nekuti pakaenda veelectoral commission justice chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvichitaura kuti havapa final report asi ivo president havana kutaura vari ivo asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira president vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report vapiwa inonzi revised preliminary report saka hatikuziva kuti chokwadi nechipi kana president vakapiwa final report ndopavanofanira kunge izvozvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti vaifanira kunge vakabudisa mu saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izek zimbabwe electoral commission chairperson yacho justice priscilla chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini Daka Miria Commission, Electoral Commission. Daka Papa President, final report. Those were the president, Daka Kangani.
Asika Professor Maduku, Justice Chigumba, Daka Taura, Pavaka, pa President Gwaro Irguti, ndo rekupedzisira ingadzi final report saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare
zvauri kutaura izvuti vakataura kusati zvi hako kuti kutaura kudi kutaura kuti kutaura nevatori venhau ndo zvauri kutaura apa vaitaura nemajournalist kutaura kunyora gwaro rinonzi pamutemo iko kutaura hatikatatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Atina pataka zvona izvi. Kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoitwa advert mapepa nhau. Zvekuti vangoitawo chance yekuti ichibuda wasangana nemajournalist. Kokudai panga pasina majournalist vakabuda pastatus. Haasiwo anonzi kutaura ikoko. Havasati vataura. Ngavataure neZimbabwe Electoral Commission. Izvezvi izvi bhora rese riri mumba. Nezimbabwe Electoral Commission. Kana isina kushinga, kana kusimba, kuti itaurire vanhu taiwa, takapa president final report. Iye president takavataura takavapa final report. Hauvapi final report president. Usina kuti vataurira president. Iyi ndiyo final report.
Saka iyo Zimbabwe Electoral Commission, Professor Maduku, inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi?
Vanokwanisa kuendeswa kumatare ezimosha. Even president, vice for matter, but when the president is matter, president, I'm going to write the rapport revised the preliminary report. I'm touching that to your final report.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nhasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachizeya kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvisaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe, pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum, Dr. Fusumu Ziswanda, kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nekuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe because takara tichishanda navo makore ese pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Pana 2019 apa achai pakataka xenophobia yakaoma. Tinoziva kuti vanhu vakanyamtoita basa rekubatsira kuti paonekwe mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipend yanga ari IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino, imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana veZimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika, munoti nekuti tinoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuta kuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita kubatsira, taakuona yaakubatsira.
Aiwa, chinonetanisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi, nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM zvatakanzwa kuti aiwa, tiri kuda kuwana information kuti vanhu varikuda kudzokera vangani tigone kuvakota. Haruzi rubatsiro rwatakatarisira, nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuZimbabwe vachapihwa nyika here, kuti aiwa chigarai apa nekuti tinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara, havana nyika yekugara. Vapihwa nyika, vana vachasvika kudzokera kuchikoro here nekuti vabereki vacho vanenge vasingasandi, vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafees nekuti vabereki vanga vachishanda muno muSouth Africa vachidzokera kuZimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainavo. Saka kana tichitaura negadziriro nekuti hurumende iri kuda kubatsira, tinoda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemuSouth Africa vachienda kuZimbabwe, tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Fusumu Ziswanda, vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Voice of America. Masangano anomirira vashandi anotire Zimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi chimbi uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Chamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu emasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti onai zvinhu zvaoma muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplementwa. Vashandirwi havasi kubhadhara mari, vari kuti hapana enforcement. Saka isu nokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections toita sei, because vashandi vanga vaida kutenda kufull blown out strike picketing, vachipiketa maitikata ano regai titange tanyorera minister tivataurire.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vaShamuyarira pari zvino kana muchiti $150 haina kunge yazogadzwa?
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vaakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari mumaRTGS, vapiwa mari mumaRTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuri, nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu munozotora matanho api?
Kana vakasapindura sevashandi tine two ways: tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana ITU, kumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaonewo kuti ndo hondo yatave nayo muno.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenya Chamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Constance Tabuka, chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina iwo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
Challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari yeUIF yatinotorerwa musi tichishanda mudzimba kana kumarestaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achipera kuno kuSouth Africa tinenge tichiti tinde kuclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowanoti atakarejistara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane havamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge atirejista nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno muSouth Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dzeUIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorogwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshayiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ungatitsananguriro kuti shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yandinayo ndiyo kuti varungu ngavatinzwisise tichikumbiravo kuti vasatitorera mari dzeUIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno muSouth Africa inenge iri shoma. Ndinoita zveku stoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pamaweekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru. Saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengesere kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanyobatwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe una mapepe kumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno varipo vovo vakadzidza kufanana navo nesu. Saka ini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefungwa dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungavo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana ratibatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachine unovata pamavoko unotarisavo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira. Saka zvinoonekwa nangochinda kumusha semadzimai hapana anokuseka ine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndekupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda but ngatitarisei kumusha ndiyo kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarisei vana vedu, vana vedu vari kumusha ndivo vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni bati kusina chavanotiitira. Saka ngative madzimai anofunga nevabereki vedu kumba munhu tisangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti kuno kujoni zviripo zvakanaka zvakawanda kupfeka kudya zvese zviripo. Saka ngative madzimai anofunga kumusha. Ndozvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu bati chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana na vamwe nevangu nevamunini vatatu vachiri kuenda kuchikoro ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mutsanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda, pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandiro evarapi vechivanhu pamwe nevarapi vechitendero.
Donzora torwa na minister wa manguiro. Donzora kati na keo. Nato kuruzira. Nyanyanya kuwa rapi wedu. Tishuwa nga watu limaresines. Mwabasa wani nga wachita. Tumona li donzora kana kastiri. Tumuli tambira isimise sanga na kuzinata. Yotika na urumu rapi. Yowa ni mazamba. Uziwo customer. Ingeli ya mnigi. Doctor patient relationship. Wawe ni mabasics. Wani nga wachizivyo. Urapo wawo kushandisa mishonga yechivanhu. Kuti panopambo kuti unokwanisa kuti hauna ruzivo rwakakwana. Uwani kwa iwe uri kubata mishonga yechivanhu. Kutaura kwaita minista tinokutenda. Tivati tiroti vatibvisiro dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa. Varapi vese tive nedatabhesi ratinatsotozikamwa kudai. Timire takadaizo. Tine networking yekutinenge tiripo. Tive tinenge tine mabasics ezvatinozira tese. Svarapi tichiudzidzisana.
Takanzwawo Dr. Mangwiro vachiti ivo vananyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
ese ivava vana mbiyo nyamukuta tingichitarisira kuti ikoko mahospital ikoko ngakuve ne department retraditionmits vaione choice kuti kana vachienda kuti kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side unosvika vanapuwa mapatients ave nechoice kuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndikuda kuti traditional medicine. Zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaita integrated system ishande pamwe chete. Zvimwe zvatinotarisira futi kuti minister vatigadzirisire futi ipapo.
Tanzwa minista vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wekudzidzira kushandisa mishina yekutora mabhipi nezvimwe zvakadaro. Munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvinoti zvataura minista kuti vadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta mabhipi ndozova kana kuti shuga zvakamira sei. Zvimwe zvatoti itse step ahead yatato imwe donzvo ravatotiita kuti tivone knowledge since vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoda kuti donzvo racho ravatora rakanaka. Tinorigashira.
Zvii zvimwe zvamungatidai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisira kuti ingava kana chiro achibatwa mishonga yaya pavone safe way yekuhandla mapatients ivayo. Zvimwe zvatinotarisira uye uvo vapota vachipine use to develop traditional medicine nekudzidziswa mabasics eurapi wechivanhu. Zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo by wishage kuti kuone traditional medicine side as well as biomedical side pave nechoice pakati pemapatient yekuti kana akapinda ave nechoice yekuti handisi kuda zvemajekiseni handisi kuda traditional medicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya Sekuru Sibanda asi vasina maresinesi masangano yenyu akaita seZinata. Munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi ngavaende vachinotokwa. Isi hatizvikurudzirewo futi. Wemurapi kufanira kungoone maresinesi avo. Tine vamwe vanongorapa vamwe vari kushandisa zvishuwa zvimwe zvisina vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya kwenziri asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti veTMPC secouncil yematraditional medical council vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isu yedu seZinata tinotonetsikana kuti vamwe izvozvi vanoda kungoshandisa vandoona kuti haana matsamba kasi ari kupawa mishonga. Zvinova zvinhu zvinototi tinoda kuti vanhu ngavapiwe mishonga nevanhu vane ruzivo rwemishonga. TMPC reassociation yako uve munhu Masosishe ndizo dhuma mnenge mchisangana. Nima umu mbuchi panaru ziru. Ruhurapi. Mune pungwa zingwechete.
Imi mune chikoro uerisha muno zizi sawa nengwe zenyu.
Zinata tine chikoro chedu. Zinata School of Traditional Medicine. Yatimu tati zizi sawa. Vara pao redu isu. Vanutura wala izi. Kote matosayo. Kito zivatu tu. Uyu wane ruzuru wakadai. Vachuyu wa vachita kutuba refresher course. Tunga tushidiwa. Tuende kuma basics atora bati chida ruzivo noto kudzidza kupere kunoramba uchidzidza nguva nenguva.
Tinotenda Sekuru Prince Mutandisi Vanda veZinata. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva iyo vePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwaya anosimuka riini. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka rini. Vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera fembera kuti nhabvu iri kutanga rini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano rePremier Soccer League kuti nhabvu yepamusoro-soro munyika inotanga musi wani. Murairidzi weGreenfields Lloyd Mtasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi.
Gadziriro redu riri kufamba zvakanaka. Tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tito kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuitika.
Asi mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vataurira Studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi. Asi PSL yazivisa kuti mutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unovhura mitambo mwaka wega wega ureko musi wa11 kurume. Izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika. Veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi. Asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vaKudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu.
Platinum FC ndo yandi kuona kunge iri consistent because inini munyika yeZimbabwe ma liga kuraisa ndikuona kunge iyo ndi ikuramba ichidzokorodza chiramba ichitamba matambiro anomika sena. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Motsigiri weyadha vaBlessing Ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pa kugona kunenge kudada.
Platinum inongotora kuti because ane maresources ane ma good players zvese anobhadhara zvakanaka sanguva anongotora.
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos iyo yave nemurairidzi mutsva Herbert Marowa. Asi murairidzi weManica Diamonds Jairus Tapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rini. Mutsigiri weCapes United Muzvare Mesi Kudzedzereka kana kuti Mai Vale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiyamina Gaino Gumede Saidi.